Ekisodho, chitsauko chegumi neina. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira vaIsraeri kuti vadzoke vagondodzika musasa pedyo nePi Hahiroti, pakati neMigidhori negungwa. Vanofanira kudzika misasa pedyo nepagungwa pakatarisana neBhaari Zefoni. Faro achafunga kuti vaIsraeri vari kungodzungaira nenyika vakanganisika vadzimira murenje, uye ndichaomesa mwoyo waFaro agovatevera. Asi ini ndichazviwanira kukudzwa kubudikidza naFaro nehondo yake yose, uye vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha.” Saka vaIsraeri vakaita izvozvo. Mambo weIjipiti akati audzwa kuti vanhu vatiza, Faro namachinda ake vakapindura pfungwa dzavo pamusoro pavo vakati, “Ko, taitei? Tarega vaIsraeri vachienda uye havachatishandiri.” Saka akaita kuti ngoro dzake dzigadzirwe uye akatora hondo yake akaenda nayo. Akatora ngoro dzakanakisisa dzaisvika 600 pamwe chete nedzimwe ngoro dzeIjipiti dzina vatariri vadzo dzose. Jehovha akaomesa mwoyo waFaro mambo weIjipiti kuti atevere vaIsraeri, avo vakanga vachifamba vakashinga kwazvo. VaIjipita namabhiza avo aFaro nengoro dzake, vatasvi vamabhiza namauto, vakatevera vaIsraeri vakavabata pavakanga vadzika musasa pagungwa pedyo nePi Hahiroti pakatarisana neBhaari Zefoni. Faro paakanga osvika, vaIsraeri vakasimudza meso avo uye vakaona vaIjipita vachifamba vachivatevera. Vakavhunduka uye vakachema kuna Jehovha. Vakati kuna Mozisi, “Zvinoreva kuti muIjipiti makanga musina makuva here zvawatiuyisa kurenje kuti tife? Chiiko chawaita kwatiri zvawatibudisa muIjipiti? Ko, tiri muIjipiti hatina kuti tisiye takadaro, rega tishandire vaIjipita here? Zvaiva nani kwatiri kuti tishandire vaIjipita pano kuti tifire murenje?” Mozisi akapindura vanhu akati, “Musatya, mirai nesimba uye muchaona kusunungurwa kwaJehovha kwaachakuitirai nhasi. VaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve. Jehovha achakurwirai, imi ingonyararai bedzi.” Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Seiko uchidanidzira kwandiri? Taurira vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Simudza tsvimbo yako ugotambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa kuti mvura iparadzane, kuitira kuti vaIsraeri vapinde mugungwa napavhu rakaoma. Ndichaomesa mwoyo yavaIjipita zvokuti vachapinda vachivatevera, uye ndichawana kukudzwa kubudikidza naFaro nehondo yake yose, nengoro dzake uye navatasvi vake vamabhiza. VaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha pandichawana kukudzwa kubudikidza naFaro, ngoro dzake navatasvi vake vamabhiza.” Ipapo mutumwa waMwari, uyo akanga achifamba ari mberi kwehondo yavaIsraeri, akadzokera shure kwavo. Shongwe yegore yakabvawo mberi kwavo ikandomira shure kwavo, iri pakati pehondo dzeIjipiti nedzeIsraeri. Usiku hwose gore rakauyisa rima kuno rumwe rutivi uye chiedza kuno rumwe rutivi, saka hakuna akaswedera kuno mumwe usiku hwose. Ipapo Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, uye usiku hwose ihwohwo Jehovha akasunda gungwa nemhepo ine simba yokumabvazuva, rikashanduka pakava nenyika yakaoma. Mvura yakakamurana, uye vaIsraeri vakapinda nomugungwa napavhu rakaoma, uye madziro emvura ari kuruoko rworudyi nokuruboshwe kwavo. VaIjipita vakatevera, uye mabhiza ose aFaro nengoro dzake navatasvi vamabhiza vakatevera mugungwa. Panguva yamangwanani Jehovha akatarira pasi nomushongwe yomoto uye nomugore raiva kurutivi rwehondo yavaIjipita akainyonganisa. Akaita kuti mavhiri engoro dzavo abve zvokuti zvakanga zvaoma kudzifambisa, uye vaIjipita vakati, “Ngatitizei kubva kuvaIsraeri, Jehovha ari kuvarwira achirwa navaIjipita.” Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Tambanudza ruoko rwako pamusoro pegungwa kuitira kuti mvura iyerere napamusoro pavaIjipita, napamusoro pengoro dzavo, napamusoro pavatasvi vavo vamabhiza.” Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, uye kwaedza gungwa rakadzokera panzvimbo yaro. VaIjipita vakanga vachitizira kwariri, uye Jehovha akavakukurira mugungwa. Mvura yakadzokera pakare, ikafukidza ngoro navatasvi vamabhiza. Hondo yose yaFaro yakanga yatevera vaIsraeri ikanyura mugungwa. Hapana kana mumwe wavo akararama, asi vaIsraeri vakapinda nomugungwa napavhu rakaoma uye madziro emvura ari kuruoko rwavo rworudyi nokuruboshwe. Zuva iroro Jehovha akaponesa vaIsraeri kubva mumaoko avaIjipita, uye vaIsraeri vakaona vaIjipita vakanga vafa pamahombekombe. Uye vaIsraeri pavakaona simba guru raJehovha richiratidzwa pamusoro pavaIjipita, vanhu vakatya Jehovha uye vakatenda kwaari naMozisi muranda wake.